Mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 gunyana 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika. Nyengo yeparamende vagift hostalos siziva vakasungwa nezuro mumbulawayo vakazoregedzwa usiku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika, richiti kunyange hazvo sarudzo dzakapfuura vanhu vachiri kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti vanhu vari kuramba vachipambwa nekusungwa, izvo vanoti zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza. VaMandinde vanoti kusungwa nekubatwa kuri kuitwa kuvanhu vevamwe mapato, kwete vebato riri kutonga, izvo vanoti zvinoratidza kutsamwirana kuripo pamusoro pezvakabuda musarudzo.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoramba tichishushikana zvikuru nekubatwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muZimbabwe. Kodzero dziri kuramba dzichimbunyikidzwa. Tiri kuona vanhu vanongogara vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika, ende vanosungwa vacho ndevaya vanonge vachinzi vemapato anopikisa, zvikuru vari vebato reCCC. Tiri kunyanya kutinetsa panguva ino nyaya yekuti tiri kuona izvi zviri kuitika mushure mesarudzo. Taifunga kuti kupera kwesarudzo, kuwanaunzwa kwemari zausi, kugadzwa kwemutungamiri wenyika, kusarudzwa kwemakurukota ehurumende nekuti kuvaona vachitora mhiko zvakaratidza izvo kuti nyaya dzesarudzo dzinogonange dzapera. Nokudaro upenyu hwaakungoenderera mberi, avo vanenge vachida kukwidza zvakare sarudzo dzimwe dzinozotevera in the next 5 years muna 2028. Asi nanhasi tiri kungoona kusungwa kwataiona kare kwaiitwa veopposition vanogga vachingosungwa. Izvozvo zvataona Honorable Maureen Kademaunga vasungwa vakatorara muchidzarira nenyaya yayo iri kunzi hapana kana umbo, even state prosecution yatobvumawo kuti hapana humbo huripo maererano nenyaya iyoyo, otoshaya kuti vakanga vakazombosungirwei.
Pane zvamuri kuona zvichiitika izvi vaMandinde, ndezvipi zvimwe zviri kunyanya kunetsa sangano renyu?
Sangano redu riri kutambudzika nenyaya yekuti mapurisa edu ari kuita yatinoti partisan policing. Chokwadi, mapurisa anofanira kunge ari professional mukuita basa ravo. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu abuda mbamadi. Mapurisa haafaniri kutarisa kuti munhu anosapota pati ipi. Mapurisa anofanira kutarisa mhosva kuti paparwa mhosva here, yaparwa nani, wosunga munhu anenge achibva para mhosva kana kuti anenge achifungirwa iye kuti apara mhosva zvine humbowo. Chiri kutitambudza ndechinotinetsa chimwe ndicho ichocho chekuti kazhinji tinotoenda neavo vanenge vaparirwa mhosva vachienda kunoisa makomplaints avo kumapurisa, pedzezvo wotosvika kuya ndiye akutonzi bvisa bhutsu chigara pasi ndiye atova musungwa. Zvino pakadaro vanhu vangazoda here kuramba vachienda kunomhanara kuti tarohwa, tapeserwa dzimba, kana kuti taitwa zvakati, kana vachizopedzisira ivo vosungwa. Gore riya takazoona ana Honorable Joana Mamombe vatosungwa mushure mekunge ivo vaabductwa, ende zvikatozotora kuti patozoita intervention yehigh court kuti vazobatwa vasina mhosva.
avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato reZANU-PF sezvo kwange kwadoka. Zvichakadaro, nhengo yeparamende yeTPC inomirira pelandava chavalala vaGift Ostalus Siziva vakasungwa muBulawayo nezuro vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakatora nzvimbo muBaba Field Stadium nemusi weSvondo. Vakazoregedzwa manheru zvichinzi vachamiswa mberi kwedare mangwana chishanu. Tabata mutauriri weTPC vaPromise Mkwananzi kuti tinzwe zvakaitika.
Ichokwadi kuti nhengo yeparamende vaGift Ostalus Siziva vanga vasungwa nhasi muguta reMubulawayo vachipomerwa mhosva dzenhema dzinongopomerwa munhu wese anofungidzirwa kuti anosapota kana kutsigira President Nelson Chamisa zvine mutsindo. Vazobuditswa zvavo, hanzi vanofanira kuenda mumataredzi mhosva musi weFriday. Asi mhosva dzirikupomerwa vanhu idzi hadzisi dzechokwadi, ndedzekunyepa kana kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu.
Sekuona kwenyu vaMukwananzi, chii chiri kukonzera kusungwa kwevanhu uku? Idzo sarudzo dzakatopfuura.
Zvinoita sekuti vamunangagwa vari kuzviziva kuti sarudzo dzichaitwa patsva, saka vada kugara vaneutraliza vanhu vedu vakasimba, vovasunga, vachikidzira vamuwotiza mwadi kuti panonzi kana kunzi paane sarudzo itsva, musangano wedu nenguva usina kusimba zvaunofanira kunge uri. Asi tiringoti kuvanhu vedu, rambai makasimba, makamira parunyararo, makamira pachokwadi, makamira pana Mwari. Tichienderera mberi nekudhimanda kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzinobuditsa mutungamiri chaiye wechokwadi anodiwa nevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mutauriri weTPC vaPromise Mkwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kupamhwa nekushungurudzwa kwevamasangano anorwira kodzero dzevanhu kunonzi kuri kuenderera mberi munyika kunyange hazvo sarudzo dzakapera kuitwa. Kupamhwa kwemukuru werimwe sangano rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo dzakachena, reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti vakapamhwa nevanofungidzirwa kuti vasori panze peimwe hotera muHarare mushure mekuita musangano nenhengo dzechikwata cheEuropean Union chaiongorora sarudzo munyika. Vachiti vakakandwa mumotikari vakanoshungurudzwa kwemaawa anodarika mana. Ngatinzwei vasadziwa vachitsanangura muhukuro kuna Jonga Kandemiri weStudio 7.
Musi wa3 September ndakasangana netsaona yekupambwa nevatinofungidzira kuti vasori vanoshandira hurumende yevatinoti maCIO. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri paHoliday Inn muHarare ndichiita meeting neveEuropean Union Observer Mission, vamwe vakuru vandanga ndichisangana navo ipapo. Saka meeting iyi yakazopera nguva dzapera manheru, nguva dzekuma7 manheru. Ndakati ndichingobuda paHoliday Inn pandandaita meeting, ndopandikavingwa neimwe motikari yanga iri chena yerudzi rweWild Trek maFord Ranger aya. Vakabva vandidaidza kuti asadziwa sadziwa vari kumhiri kwevapaka vapi. Ndobva ndatofunga kuti vanhu vanondiziva. Vanzisvika panoga sezvo anga manheru, ndakabvunza ndikati ko ndimi vanani? Vakanzi uchatizi here, svika pinda mumotikari. Zvakabva zvandinetsawo inini ndichibva ndatoratidza kusawirira nazvo nokuti vanhu vandanga ndisingazivi. Ndakuda kuramba ndichienda. Vakabva mumwe wacho abuda mumotikari muya nepfuti, pfuti yakaita diki pistol, kwakuti pinda mumotikari tenda. Semunhu akanga bata pfuti ini handina kuzokwanisa kuita nharo, ndakabva ndangoteererawo ndichipinda mota muya. Vakabva vasimudza motikari vakananga nerodhi yekuairport, nzvimbo inonzi kuAllington uko, ndoko vakasvika vakapaka ikoko.
Vapaka motokari kwamuri kutaura ikoko, pane zvavakakubvunza here kana zvavakakuitai?
Varume vaivi vatatu. Vakatanga vondibvunza zvandinoita muupenyu, sebva ndavatsanangurira kuti inini ndinoita zvekodzero dzevanhu, ndakarerekera kudivi resarudzo remaelections. Ndipo pavakandibvunza vachiti unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa, nekuti tinokunzwa sereke uchitaura pa nepenyuro ye Voice of America Studio 7 uchitaura kuti my elections haasi kufamba zvakanaka, my elections akabirirwa. Wakamboverenga my election here? Ndikati ina ndina kuverenga my election. Handizivi hangu zvekuverengwa kwemy elections. Saka unoziva sei kana usiri munhu anoverenga my election wekuziva unoziva sei kuti sarudzo dzakabirirwa?
Vane kukushungurudzai kwavakaita here kunze kwokungo kubvunzurudzai?
Vakabva vavhomora tsvimbo yavo, tsvimbo dzemapurisa dziya. Manzi nhasi hatisi kuda kukurova, tauya kuti tizivane. Chapter 1. Chapter 2, tenge takutoita zvekugadzirisa zvakanaka. Ina handina kuzoti kugadzirisa kwacho kudini. Manzi haregatimbokugadzira. Vakandirarisa nedumbu. Ndobva vatanga kundiponda musana negumbo rekuruboshwe netsvimbo iya. Imwe yacho tsvimbo yakazondirova musoro. Vafu ndobva arandusira akati aiwa, nhasi hatisi kuda kumuisa pakaoma, toda ngomu. Kunonzi kuyapudzira kuya kunoitwa kuvana vadiki kuya. Vanzi hawi mushamu, toda kumuyapudzira. Ndo mashoko avakanga vachitaura. Imwe nyaya yavakanga vachitaura zvakare vanga vachiti chirega kutaura pastudio 7. Tinogara tichikunzwa, hatichadi kunzwa uchidi uchitaura pamusoro pemaelection nekuti hauna zera nenyika iyi. Hauna zera nesarudzo, hapana chamunoziva nezvesarudzo. Ndo pavakabva vatora foni yangu. Bavandisecha ndandine mari inokwanisa kuita $74. Ndobva ati waita lucky, ndaona mari yemadrink.
Saka sei mazofunga kuti munge muchitaura zvakare nyaya iyi muri pastudio 7?
Chanyanya kuzondishungurudza ndechekuti tingagare sei mukushungurudzwa kwakadai takanyarara. Saka ndati harga ndibude pachena nditaure nyaya yangu.
Makamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Kumapurisa handina kukwanisa kuenda nekuti ndakazotanga ndabatawo magweta angu. Ndo vakachiti nyaya inonetsa kuti urungoonawo mamiriro akaita zvinhu kuti ukaripota nyaya kumapurisa iyi unogona kutozosungwa futi nevelaw and order vacho nekuti nyaya inobva yapinduka ichinzi munga muchiita meeting nevanhu vekunze vachishandisa mutemo yavatinoti patriotic act. Saka ini handina kukwanisa kuzoripota nyaya yekumapurisa.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy vaIgnatius Sadziwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zviri kuratidza sekuti zvakabuda musarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe zviri kukonzera kusawirirana kukuru pakati pevanhu muZimbabwe nekunze kwenyika. Nyika dzeZimbabwe neZambia dziri kupomerana mhosva, Zambia ichishorava Patrick Chinamasa ichiti vaChinamasa nebato reZANU-PF vanoda kukonzera kusagadzikana muZambia, mashoko ari kurambwa nehurumende yeZimbabwe. Ukuo SADC neZimbabwe zvinoita sezvisingawirirani, zvisinganzwisisani pamusoro pezvakabuda musarudzo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa tikavabvunza kuti sekuona kwavo nyaya idzi dzichapera sei chaizvo.
Ndinoona zvinhu zviri kana zvitatu zvingaitike. Chokutanga, SADC ichazoramba yakatsika pasi ichiti hatizochinja ba. Ngekuti iye zvino hurumende yawara mundangagwa iri kutiwo zvimwe sondonoya wanhu wese wachakanganwa. Asi SADC yaratidza kuti haisi kukanganwa ba, iri kunyaya kutsika chaizvo pasi nyaya iyi. Saka SADC ine zvirongwa zviviri. Chekutanga ndechekuti kuitwe mamwe maelections asi achitungamirirwa neSADC. Chechipiri ndechekuti kuve nehurumende yemubatanidzwa inounza wese weTCC newezanu. Kana waunzwa pamwe chete wochironga manje maelections. Chechitatu ndechekuti wanamunangagwa wachazongoramba wachingoita zvavari kuita wachiziva kuti hapana mumwe anozoita anozouya kuvabvisa pachigaro. As long as Mauto ari kutsigirana nawamunangagwa hapana chawatya, chawachatya ba, wachangoramba wachienda kudaro. Ndozvinhu zvitatu zvandikufungidza kuti zvichaitika. Pane chechina chingaitiki asi handina chokwadi kuti chizoitika.
Chechina chamuri kutaura Profesa Mukasa ndechipi ichi?
Ndechekuti vanhu vekuZimbabwe wachasimuka woita mademonstration akasimba chaizvo. Handifungi kuti zvingaitiki ba, asi tikaona zvakaitika kune dzimwe nyika zvimwe zvingaitike.
Nyanji mwineje matongere enyika mwzina fundo Stan Mukasa variparunare ne Studio 7. Zvichitevera ongororo yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eUNESCO neUNICEF inotaura kuti kushandiswa kwemishonga yekudzivirira nhumbu nevana vasikana vari pakati pemakore gumi nemasere kuri kukwira zvikuru munyika pamwe neuwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vaduku. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanirwa kushanda vose pakumisa kurodzwa kwevana vachiri vadiki sezvo hurumende yakavandudza mitemo inochengetedza kodzero dzevana. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Musanga vanoti dambudziko iri rinofanirwa kumiswa zvachose uye nekukurumidza.
Dambudziko iri rekuwanikwa kwevana tingangoda kutaura kuti ngarichipera nekuti pamashure apo taitaura nyaya yekuti mitemo yedu haisati yavandudzwa kuti ikwanise kusungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana.
Vamusanga, pachine chinonetsa here takatarisa kumitemo inochengetedza vana munyaya dzakaita seidzi?
Izvezvi mutemo wedu watinoti Marriage Act unoona nezvekuwanano wakavandudzwa and wakaiswawo masection anosunga kana kuti anosungisa vanhu vanenge vapinda muwanano nevana and wakavandudzwa kusvikira pakuti kunyange vanhu vemumhuri munenge maenda mwana kana makwanisa kuona kuti mwana munhu auya pano kuzororwa mwana mukasiya kana kuti mukasawana chekuita nezvazvo munogonawo kusungwa nemapurisa. Saka ndiri kungoti dambudziko rekuwanikwa kwevana ngarichipera, mutemo taainawo unokwanisa kusunga vanhu vanopinda muwanano nevana.
Ko hama vabereki nevavakidzani vevana vanogona kupinda mudambudziko iri pane zvavangaitawo here sezvo mitemo yavepo?
Ndiri kungotiwo munharaunda matinogara mubereki wese munhu wese mubereki wemwana. Saka ngatitorei responsibility yekuti kana uri pamba uriwo mubereki wemunhu wese, uri mubereki wemwana wauchaona murodhi. Ngatidzorei vana kana taona vachiita zvinenge zvisina kunaka, kunyange pavanofamba munzira dzekuenda kuzvikoro, kudzoka kuzvikoro, kunyange pavanenge vachitamba. Ngatibatsiranei kuchengeta vana secommunity. Mwana ndewenharaunda, mwana haasi wemubereki umwe chete.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Musanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Chovambotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, Harare City Council inozivisa kuti vagari vemuguta reHarare vachashayiwa mvura yakakwana pamusoro pezviri kunetsa kudhamu reChivero. MuNewsday makare, zviuru nezviuru zvevanhu muHarare nemamwe maguta munyika vakasara vasina makombi nemateksi okuenda nawo kumba mushure mekunge mapurisa akavhara migwagwa achitsvaka makombi nematekisi asina magwaro anoratidza kuti vanogona kutakura vanhu. Zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakasimuka nezuro vakananga kumusangano weGroup of 77 uchaitirwa muCuba kutanga mangwana chishanu 15 kunyana kusvika musi wemugovera 16 kunyana. VaChiwenga vanonzi vari kushandisa ndege yavamunangagwa yakatengwa nemamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinji rweZimbabwe muvateereri vese vakanovhota musi wa23 vachivhotera kuti idite imi maiti te muchitagwa nemabhazi guchi jama chicken iji wakati te kumana vake kupinza vana vake muhurumende kupinza vana vake mufu kuti te kwa imwi maichi te vana venyu vari ipi vaitumwa kuraya vanhu kuponda kuponda matripu C kwenye mwewe fazi vaimina nezibone zibineziteki mchiti te te mai mazite papi nefapi mazite chiti uzaiva mazite nefapi mchugwira kwa munu kuti aise vana vake muhurumende vajike mari magodi mazi ya vajike anaka aneki koro asanzi ni minister wa finance kuchati eke gore rino maiki vaira mchiti kukonya kukonya zuguno mchifuza chumuru kuti vairira mamsika ti vairi kutenga kuna mwaru chiku kaura chese manuwe zani maiki te chita ipe chione nje upi mwana wako waisi wa muhurumende waiki te dia upi mchizaza mabazi mchitutuwa na mabazi nevapi wanaveni manzi te neyo maya itukira chitu kwanzi ye chamisa imga chamisa ichia chitukia lipa rarapu wako mwana wanzi te nje upi nje upi mwana wanzi te sifamba mkwane namu mchati yeke gore nino wanzi zanu kemu mwana mkwani wa itawu nita mkwani wako mwana nje upa isiwa wawo mkwani teku uza mkwani zikama teku uza mkwani zikama mkwani wakaura wakaura mkwani.
Ishuu hilo yedu ya kutidai nyika ye Zimbabwe yaita wachuchisi wakaita sa wa Ibrahim hao waona jisina kana kozero jisina maturo kuti muzareka dema unga wa mire mkoti wachimirira nyaya isina ni msoro wese yakaunzwa ne wawengi ko wakasunga na job scala wakatongwa na job scala muri wanhu wakaita sei chaizvo utsinye wega wega tikataka kuzoti mawamo wemakodzi wakakepwa ne ZANU PF Moramba chamunofana kuzoende chekuti mangwana ziri rinomuka rakatsika nerimwe divi chazoshaya kwekugara vanhu imimi utsinye wamuri kuita wekunzi munhu anozi akwalifaya kupiwa chidanho muzanu PF neutsinye muzoona kuti mangwana muchashaya pekugara.
Chandikukurudzirawo ndechekuti dei takwanisa kunyatsobudirira taenda tese neuwandu hwedu kune demonstrator kunovhara bhodha repa Pet Bridge ndo zvinowanza ndikuona kuti pamwe wosada tingapindirewo pamwe ingatinzewo kuzi ataneta ninamo kuti timange kuzimu torohwa nemasoja nemapurisa tomanyiswa hakuna kana free. President variko vamunangaro vakazvigadza vanototi hatidi vanhu vanomacha saka hakutorina kana freedom kuzi saka tatoona tirongere kunoko zvinenge zviri nani saka thank you machampion nekubatana kwamuri kuita murambe makadaro zvinoita chete aitongi ipsi ine prince ari paSA mapretori.
Nae miwe zaanu ne miwa mnangagwa. Ndozo wama itaora ya kutu nyingi nendunga niwe nwayo. Wenu watu wama itaora ndo wama zencheti. Nema girlfriends. Niwana. Wawangani wana mnangagwa. Harimpezi. Prezi media mizezu. Wawangani. Kwa nae miwa chuenga. Ndozo wama kaisira munu uerewe. Iko nezu. Imwa ama ya kwa eri momu. Mkumu government kutopu leadership ndia anu kunze kwa kwewe. Wee suma amu jenara wakakubasira kuti awise munu wa hapa chigaro nasi. Arungo pera kufa zinga nzwisiki. Waka viswa pa zunjimbo zwese. Waka iswa kuma kunze waite maambaseda. Waka teru wa shura wa one by one. Wasaro wari wega you are now exposed. Ndiyo wasara ipapo. Nyika ya ena ni munu wanu. Taiche mama zwaya chiti. Dr. Amai wata kutuwa chimuti kuna mdara bobo. Tikata zisi atisi kuzuda izozo. Kwa izo haku itika ndizipisi. Weduwe, nika yoyenda takata isai. Gatu wani zukuita, nini joma hapa jobe.
Kwa hiyo nyayama ekadema unga hii, yaka itika kunika ipiko. Inyika ipi ya yaka itika. Isina kumbo tenderera mu social media. Kana zwa shuri swecho kwa adida itaka shivona. Kana magrupu kudase kandidari kava angu. Andi zivi. Kudawa pane waka shivona shuchitika. Shumwe shangu wa shukuda kushunguru za wanwe opposition isu. Moti chero mkashunguru za wanwe wanwe wasani wacha kudase obesera chiku. Ina andi zivi kutipana wano shiwa eresa tota ura. Kana kutava shiwi. Mashoko anobva ku studio 7 na wachitaugwa na vanhu. Vanozviwa here vana munanga baba. Vanozviwa here. Kana vachizviwa ko havanyari nei havasodi here nezvavari kuita izvi. Zvimwe zvinosodesa izvi. Ngavarege kuchungurudza vanhu veopposition pamusoro pokubira maelections. Moramba shumchi shunguru zazo vani veopo zicheni. Imu mchiti maka wina. Kukana maka wina zirigaya kushunguru zavani. Karai noku wina kwenyu, mutonge nyika enyu. Sukuti imu mnoda kutonga mdu kutonga mira. Ah, imu, tanyara ne imu mani. Mucha uko nzeresa imu. Mucha kwa nzeresa wana mnangagwa, mucha kwa nzeresa. Nezwa mru kuita suku shunguru zavani veopo zicheni. Sucha uko nzeresa, sucha uko nzeresa.
Studio 7, magadiko. Washamara rose wa Studio 7. Niwaterereze Studio 7. Inini ndine mufunzo. Panyaya idzidzo dzedu dzemuZimbabwe umu. Handisi kuchanyatsozoona chaiko chaiko kuti zviri kufamba sei. Semaonero angu kunenge kwakudzikisira dzidzo yedu siwe muZimbabwe nokuti madzidzira atakaita izvozvo nezvavako iko zvinezvi zvasiyana. Uku ndinoona sekuti kwakudzikisira dzidzo dzedu uku nokuti tikatarisa iko zvinezvi zviri kudzidziswa vana vedu ka. Handisi kunyatsozoona inini kuti zvichiri nebudiriro here mukati mazvo kana kuti kwatoo kutofonyora bhureni dzevana vedu. Nekuti ukatarisa kwangozara hanzi makala kala wati wati zvatakadzidza isusu nezvakudzidziswa vana vedu zvasiyana. Tibvunzirewo kuvakuru kuti chaizvo chaizvo tiri kuendepiko senyika nekuti hatisi kuchazviona isusu hatichisi kuchaona dzidzo yacho chaiko chaiko isusu muZimbabwe. Ndatenda zvangu.
Vedu wee taikumbira kana muchikwanisawo kutitarisirawo kugara pasina ponyati uyo hapana zvinhu zvaanombosoruvha. Chaanokwanisa kusoruvha ndechekuti vanhu vanenge vangotaura zvekutuka kana kudiidi ndio vanokutumidza kubatwa nevanouraya masisi asi iyo havakwanisi kuteerisa nyaya dzese kuti chii chiri kutora nzvimbo. Unongozwa kuti nyaya ticha investigator asi vanhu vari kupera kufa munyika hapana chinhu chiri kumbobuda. Hatisati tazviona zvinhu zvakadaro zvizvozvo. Ponyati uyo ndiye akatofanana naye munangagwa wacho chaichai. Wakatofanana naye anonzi ndiye president wacho iyeyo apa kungozvisa pazvigaro vasina kuiswa kuselekitwa ngenyika. President weZanu uyo ngaatibvirewo nguva iripo. Vanhu vapera munyika kufa, hama dzedu dzimwe dzakapondwa dzitori kumakuva ngenyaya yeZanu iyi. Yekungozichaya slogan haugoni kuichaya, utopondwa utofa. Kuzozviendesa kumapurisa ponya tinoti hatisati tichainvestigata nanhasi. Tatonetawo nenyaya iyoyo yehama dzedu dzakapera kuparara dzeingonyangariswa zvisina maturo. Aiaya naMwari, Mwari ngaapindire tanzwa wedu wei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri webazi reAmerica reNational Security Council vaJohn Kirby vanoti hapana nyika pasi pano inofanirwa kubatsira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin mukuuraya vanhu vekuUkraine. VaKirby vataura mashoko awa zvichitevera musangano pakati pavaPutin nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un avo vari muRussia mumusangano navaPutin. Sezvo nguva yedu yapera, tingotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa munyika. Nhengo yeparamende vaGiftho Stallus Sisiva vakasungwa nezuro vakazoregwa usiku muBulawayo vachipomerwa mhosva yokutanga mhirizhonga yakaitika kuBarber Fields Stadium. Sangano reJustice for Children rinoti vabereki nevavakidzani vanofanira kushanda vose pakumisa kurovodzwa kwevana vachiri vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.